Zigisa munyengetero, ugone kunyengetera. Zigisa munyengetero, ugone kunyengetera. Zigisa munyengetero.
Zvaito dangundi wisira, pasi kundi rova ndari, zvobva zvandisagidzira, ndambovizere ingwe, zvandakagonawo kutyora, mabvi ndigareva mazwi ndichitizvenesa inzira, ndisatike madhibhura, ndoyavo baba. Dai makandiruga nechinda dai vakatondirubinura vakazopindira mesiya zvandakagona kuvimba nemi vavakanga vapotapira towanga ati vandiroverere vakapindira mesiya dendipasaigavi gombo rinenge hurundudo ndina mwari waizira iri gori ati ndomugudubura kundifushira maiti ndiore izvo maito ndidyara makaka vadapfi dzoro yakasuruka handivhunduke uwandu hwemaprofita abhari vanonopera mutambo mesemenge mavanyika dzimui nhaka rundo runo muchatondipumba uroi kuchavhiwa kwenyu kuchivira mese matambanhova simba riyera makapa Joshua zuva chimbomira ndivarikite rakacheka nyika vangazotindamirira handidzoro tsvimbo nokuti hurumba yabata uso ndongo zvaga zvese pamwe nemaoko abata uso kune dare guru rinenge rodzi dzinogara dzichimunamata mukuru ndikangochema dzinoita uturu dzotsika nehasha dzosiya mhandu dzabudisa ndururu kune dare guru riri paradiso kugere mukuru anoera vanoera baba urudzi rwake kugere gwari rine mavanga azere ropa chingoyerera baba akavira kuti ndigodya uchi zvese mukaga neuchi ndirike nani dzamara endibai hungu ndoenda ndisina chinhu ndakabarwa ndisina chinhu asi kurarama ndisina chinhu nadhabha chibutukezi chinodzura namoiro paregwai nyangwe bere richikuma vake havararire madhorofiya nadhabha chibutukezi vakandinemba neropa reushe chumba musango ndini nyangwe zvitini handifure uswa nadhabha chibutukezi ndinozvuwirawo kumborota hope sedzasoromoni mondibvunza unodei ndoti mhuri yangu ngaibvume indi nemudiwa wangu tizoparadzana ndaverinda kana ndaverinda mweya ugowana nzvimbo paradiso wongu ndine zvivi yasi ndoidawo nzvimbo jerusarema idzva ama kunyango zvika minamba usarizi munyengetera nyika yakubvunza wakabunda sei wongoti munyengetero vachauya nemubvunzo wakapinda sei chingoti munyengetero ndati kunyango zvika minamba usarizi munyengetera vanhu vakubvunza wakabunda sei wongoti munyengetero vachauya nemubvunzo wakapinda sei chingoti munyengetero
Zigisa munyengetero, ugone kunyengetera. Zigisa munyengetero, ugone kunyengetera. Zigisa munyengetero.